Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechitatu mbudzi 13/2019 makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Chirongwa ichi chiri kubuda live izvozvi paFacebook page yedu yeVOA Shona. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vadzidzi vepaUniversity of Zimbabwe vanosarudza muzvare Abiona Mataranyika kuve mutungamiriri wekanzuro inomirira vadzidzi. Kanzuro yeguta reHarare inoti mwaka uno yakagadzirira zvakakwana kuvisana nechirwere chekorera. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Musarudzo yakaitwa nezuro vadzidzi vepaUniversity of Zimbabwe vakasarudza munhu wechikadzi kuve mutungamiriri wesangano rinomirira vadzidzi reStudent Representative Council. Muzvare Abiona Mataranyika akawana mavhoti zviuru zviviri zvine makumi mashanu negumi nerimwe kana kuti 2,511 achikunda vamwe vaviri avo vakawana mavhoti 1,100 ne 979 mavhoti. Aka ndiko kwekutanga vadzidzi vechikoro ichi vachisarudza munhukadzi kuti abate chigaro ichi. Tabata muzvare Mataranyika kuti tinzwe kuti wakazvikwanisa sei.
Rava rwuzendo rurefu tinosanganisira kushungurudzwa mungozi dzemudzimai kusangana nezvinhu zvakasiyana siyana kana uchida kuendawo pachinzvimbo chakakwira kudaro chajairira kunge chiri chinzvimbo chevanhu rume.
Makakunda nemavhoti akadini?
Ndaita 2,511 anga achinditeera anga ine 1,100 mumwe wacho anga ine 979 saka ndanga ndakandika mberi ne 1,500 kudarika anga ari pazasi pangu.
Ndimi munhu wechidzimai wekutanga kuita president weUZ Student Representative Council. Makazviita sei izvi?
Ndichitanga kusvika pauniversity ndakatongosvika ndiri vamwe vadzidzi vaya vaingofambidzana nezvirongwa zvekumirira kodzero dzevadzidzi. Saka vandaishandidzana navo vakatongoona kuti mwana uyu anogona kutidadisa pamberi apo. Ndokubva vazoita maelections avakaita sarudzo dzavakaita dzekuti ndiana unofungidzira kuti angakwanisa kutitungamirira ndokunge ndokubva vandisarudza vakati ndigatimbosarudzo womunhu wechidzimai kuti ambotitungamirira tione kuti zvinofamba sei.
Vakanga vachikwikwidza vanga vari vakawanda zvakadii?
Vakanga vari vatatu.
Iko zvino izvi makunda mava imimi mutungamiriri weStudent Representative Council. Chinhu chokutanga chamunoda kuita muri panyanga chii?
Tinoto vana vechisikana vakwanisa kupiwa zvinhu zveutsanana mudzimba dzavo dzavanogara mahara semapiro anongoita zvinhu zvekudzivirira kutapudzwa kweutachiwana mahara mudzimba dzavo dzavanogara. Tinongoda kupiwa madzimai avo nachipiwa mapedzo mahara ndezvinhu zvakatanga. Saka tinenge tichitsvaga maorganizations anokwanisawo kutibatsira kuti tigowana mapedzo akawanda kuitira kuti tigopawo vana vechisikana mumahosto dzavo vanogara.
Zvakatarisana nedzidzo paUniversity, chii chimwe chamunoda kuti dene magadzirisa nekukurumidza?
Tinoda kugadzirisa malibrary medu. Tinoda kuti muwandewo makombyuta nemabhuku mamwe anenge achishota, uyezve nepakatenderedzawo pari kudzidzira vanadzidzi nemavanodzidzira kuti zvemagetsi zvinge zvichigadzirisa zvakanaka, nekuti mune vamwe vanodzidzira makilasi anenge asinatorina magetsi akaiswa zvakanaka.
Pazvirongwa zvese zvamunodawa kuti dene magadzirisa muchazviita sei?
Izvi namba one chekutanga chandataura chemapedzo rakaa pekutanga, tichatsvaga vakuru vanoita zvekutengesa mapedzi tondiwirana kuti tinganzwanana sei kuti pamwe ungatidzikisirewo then toronga kuti tingaite sekuti wane mari yekuti tikwanise kutendera vadzidzi kuti vakwanise kuwana mapepa izvi zvekuti makombiyuta nekugadzira zvakatanda dzanga tine pfungwa yekuti sezvo zvinhu zvaakudhura togona kutova netsika yekuti vana vechikoro vanochinjirwa maids avo avanoshandisa pesemester yese yese but tinogona kusaivha mari iyoyo togadzira mapermanent ids avanenge vachingoshandisa akafanana then mari iyoyo yavaisombisa parutivi kuti inge ichishanda kumaid ikoko toshandisa kuti tisimudzire zvinhu zvedu zvatinazvo pachikoro pano.
Kanzuri yenyu iyi ichabata sei nyaya dzezvematongero enyika? Muchapindira mune zvematongero enyika zvakadini?
Zvematongero enyika zvinoenderana manje. Hatiwanzomanikidza vana vechikoro kuti vange vachipindira nezvematongero enyika. Asi sezvamunongoziva kuti ivo vana vechikoro vari kutozviona zvinhu zviri kuitika munyika ende vari kugumina nazvo ende dzimwe dzenguva vanozogumisira vapindira muzvi. Asi nini kuboka kwangu kwandabva kwandange ndichibva kuzinasi tinondokurudzira kuti vana vechikoro vave vanoonawo chekuita nezvematongerwo enyika kuti vaone kuti nyika yagadziriswawo vachiona kuti zvinhu zviri kuita kuti nyika yedu dzokere kumashure zvinhuwo futi zvinoafectawo ivo muzvidzidzo zvavo nemukurarama kwavo. Saka tinotokurudzira kuti vana vechikoro vange vainewo chekuitawo nezvematongerwo enyika.
Muzvare Abiona Mataranyika, tinoti makorokoto kuti makasarudzwa kuti muve mutungamiri weStudent Representative Council paUniversity of Zimbabwe. Makorokoto.
Aiwa, maita basa.
Mutungamiriri weUniversity of Zimbabwe Student Representative Council, Muzvare Abiona Mataranyika, ari parunhare kuHarare neStudio 7. Kanzuru yeguta reHarare inoti mwaka wekunaya kwemvura uno yakagadzirira zvakakwana kurwisana nechirwere chekorera kuburikidza nekuumba makomiti achange achigadzira nekukasika masuweji anenge aputika, kuchenesa zvibhorani zvinowanisa mvura kuvagari uyewo kuwanisa vagari mapiritsi ekuchenesa mvura. Meya veguta reHarare vaHebert Gomba vanoti guta ravo richiri mushishi yekutsvaga mari kubva kuhurumende yekuti rikwanise kutora mvura yakachena kubva kudhamu reManyame sezvo yemudhamu rechivero yasviba zvakanyanya. Guta reHarare rinogara richipinda mudambudziko rezvirwere zvemanyoka panonaya mvura. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naJonga Kandemiri weStudio 7 naMeya Gomba.
Pari zvino mvura yedu yatiri kupomba ishoma nekuti tiri mushishi yekutsvaga mari nekutaura nehurumende kuti tinge tichiwana mari yekutora mvura itsva inobva muna Manyame dhemu because iyi yemuna Lake Chiwero yasviba toda mari yakawanda kunga tichiigadzira. Tiri mushishiwo zvakare kutaura nevagari vedu vane zvikwereti kukansel nekuti vamwe vacho vane zvikweretiwo ndo vanenge vachitadzisawo mvura yacho kuti iwanikwe patoro kuti vabudise mari idzodzo kuti tikwanise kufambira mberi.
Pane nyayawo yekuti mvura yekunaya yemudenga yaakutanga kunaya, dambudziko rinombosangana nekanzuru idambudziko rezvirwere zvakaita sekorera nezvimwe zvakadaro, hurongwa hupi hwamuinahwo hwekudzivirira zvinhu izvi?
Takagadzira yatinoti cholera elimination strategy inosanganisira kuchlorinate maboreholes, inosanganisira kuita rapid reaction team in terms of masuwa, inosanganisira kuti tikawana maresources panguva shomanana yatikutera tichange tichikwanisa kuti vanhu vedu vawane maaquatabs mamunicipal clinics. Asi zvizhinji zvinobva mukuti ivo vagari vari kusapotawo here makanzuro avo kuti anga achikwanisa kushanda. Pari zvinezvi ndo zvatingochema kwavari kuti musatarire kanzuro kuti riri kuitei imwe makagarira chikwereti pamba pamurugara. Kana ndichitaura nemu pari zvino izvi bhiri rinouyiwa nevagari kukanzuro rinosvika 1 billion, so vamwe vanhu vanenge vachitarisira kuti dai mvura yangoramba ichibuda chete ndisingabhadhari izvozvo hazvishande hazviwanikwe mashura pano pasi. Ngatingoti ivo chipleya ro yako chipleya yedu tobatsirana.
Rimwe dambudziko rinowanikwa nekanzuro munguva yekunaya kuvharwa kunenge kwaita nzira dzinofambisa mvura inenge yanaya kurasa mvura muguta reHarare. Matambudziko amuri kugadzirisa here? Tichiona kuti kazhinji vagari vanoti kwakanaya migwagwa inozara nemvura nekuti haina kwekuenda mvura iyi.
Ya, matambudziko atakagadzirisa tine vanhu vari kuvhura madrain edu, yatinoita drain clearance program. Takaitanga munana meja imo tichizivisa kuti mvura ichanaya. Asi pane pamwe pekuti tinotadza kupagadzirana nekuti vamwe vedu vanotora zvinhu vachizaza madrain aya, zvoita kunga isisi tisina kuita basa. For example, vamwe vanorara imo mumadrain, saka vanonozaza magumbeze, makadhibhokisi, kunyange tazvigadzira izvozvo zvinonetsa kucontrola. Asi takaita programu yatinofungidzira kuti madrains edu anokwanisa kuhodha mvura. Zvimwewo zvinodhipenda nekuti mvura yacho yazowanda zvakadii. Ikazonaisisa zvakawandisisa, even makirina dreni zvakaita sei, inongoramba ichijenga, ichiwanda, ichidzoka back kwayabva. So ayo matambudziko ayo, matambudziko atikufungidzira kuti mvura ikanaya zvine mwero, tinokwanisa kunge takazvigadzirisa izvo.
Meya weguta reHarare vaHerbert Gomba vari parunare muHarare neStudio 7. Mutauriri weZimbabwe National Parks and Wildlife Management Authority kana kuti ZimParks vati naShe Farao vanoti vari kutambira nemufaro kunaya kwemvura kunzvimbo yeHwange National Park zvapa kuti mhuka dzemusango kunyanya nzou dzange dzofa nenzara dziwane chikafu nemvura yekunwa. Nzou dzinosvika mazana maviri dzange dzatofa nenzara. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu abata vaFarao.
Nhasi ndabva kuHwange kupaki kwanga kuri kuratidza kuti kuri kutonaya payapa kuchitonaya. Saka dambudziko rapera nekuti izvozvi mvura yanaya, yatanga kunaya.
Kwakanaya mvura yakawanda here kuti dzinokwanisawo kuwana yekunwa kana kuti yanga iri shoma?
Mvura yatonaya. Kana mvura yanaya, maecologist edu, mascientist edu ndo zvavanga vari kungotarisira kuti mvura kana yanaya dambudziko rinobva rapera. Saka mvura yanaya, dambudziko tinoona sekuti rapera.
Asi kwanga kwafa nzou ngani kusvika pari zvino?
Kwanga kwafa nzou dzingangosvika idzo mazana mairi.
Tichitarisawo kuti panga pachimbotaurwa mashoko ekuti dzinogona kuda kutanga kuendeswa kune dzimwe nzvimbo kuti dzikwanise kurarama, saka urongwa hwamira?
Even urongwa uhwu hwanga husingakwanisi kuitika izvozvo, ende haukwanisi kuitika izvozvo nenyaya yekuti tatotanga zhizha, saka mhuka hadzifambi kana zhizha ratotanga.
Ko kunzvimbo kwakaita sana Manapools kwamirawo sei?
Dambudziko iri rinokwanisa kumiswa chete kana patonaya mvura. Asi isusu zvatakatisarisa ndechekuti hariti dambudziko rakanyanya rekuti vanhu vangaita bembera naro, nekuti mhuka dzakandofanana nevanhu dzinokwanisa kundofa. Nekuti ukatarisa ndou dzacho dzapa 200 mazana mairi atiri kutaura, tikaita mapesendeji kana zvikamu zvinobva muzana, i0.2% yendou dzatinazo. Ukafamba muHwange National Park, ndou dzakawandisa zvokuti dziri kubereka, dziri kuita vana. Matambudziko atitori nawo, matambudziko ari kuwana nekurwisana pakati pevanhu nemhuka. Matambudziko ekuti vanhu vari kurayiwa vakawanda. Matambudziko ekuti mhuka idzi dziri kushayiwa chekudya, nekuti dziri kupedza, hapasisina kana chikafu chora kwatiri kuita. Miti yese dzinodonhedza, dzinodi, nekunyaya yekuti dzakawandisa. Vanhu vakatanga kugadzira paki yedi yeHwange National Park, muruzivo rwavo vanga vaziva kuti mupaki munofanira kugara mune nzou dzingangoita idzo 15,000. Asi izvizvi dzawandisa zvisingaiti. Saka vanhu zvinoenderana nekuti vanhu vanonga vachiita vanhu vanoita tsvakurudzo vanoona zvakakodzera kuti nzou dzatofanira kugara nadzo mupaki ingani zvinofanira kuita sei. Asi nenyaya yekuti kune vanhu vanoita kunge vasingachadi kunhusa, vanoona nezvetsvakurudzo, vakafunda kuona kuti nzou dzatofanira kugara nadzo dzakawanda sei, toita sei nadzo. Nekuti musango mune yavanoti survival species.
Saka mungati nzou dzamuHwange dzakawanda zvakadii kusvika pari zvino?
Dzakawanda zvokuti tikatarisa dzinofanira kugara muHwange i15,000. Asi izvizvi tine pakati pe45,000 ne53,000.
Tiri kunzwawo kuti dzinenge dzanga dza kunodya chikafu chemombe, kunopinda mumisha umo. Patikagumisira kutaura vanhu 33 vainge vafa. Uwandu uyu wawedzera here?
Pari zvino handisati ndarwa mumwe munhu orasirwa neupenyu, nekuti zvinoitika ndezvekuti kana mvura yakuita ichinaya sezvizvi, nzou hadzichafambi zvakanyanya kubuda madzinogara. Dzinozobuda futi kana vanhu vavarima zvinhu zvavo zvati kurei vakufambira, asi pari zvino hatingi kufamba dzakawanda wandu wacho kutsvaga mvura nekutsvaga chikafu.
Mutauriri weZimparks vatinash farao vange vari parunhare kuhwange nestudio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nawo anhasi. Mukronika mune nyaya yevanhu vatanhatu vakafa nezuro mangwanani mushure mokubonderana kwekombi yavo negonyeti panzira inoenda kwamaranda ichibva mumugwagwa wemasvingo nebite bridge. NewZimbabwe.com inoti hurumende yadzinga basa vamwezve vana chiremba vanoita makumi manomwe nevashanu. Kusvika pari zvino hurumende yadzinga basa vana chiremba mazana maviri nemakumi masere nevatanhatu. ZimLive.com ine nyaya pamusoro pekuendeswa kuchipatara kuSouth Africa kwegurukota rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika vasimusiso mwoyo kunoitwa operation. Yasvika nguva yenyu vateereri yeStudio 7 yekuti mutaure mega zviri mupfungwa dzenyu.
Makadiwa shamarari weStudio 7 ini ndini mai magundwane ndokutaura ndiri kuSouth Africa kuJoburg. Panyaya yehuori huri kuitika muZimbabwe. Tichitarisa kuti hurumende yamunangagwa yakaronga kuti izvoni inoda kupedza huori, but handioni zvichishanda nokuti iyo hurumende yavamunangagwa ndoiri kutoita huori. Saka handioni zvichibatsira nokuti izvoni vanhu vatori muhurumende vacho vanofanirwa kunge vachitokurudzira kuti uori ubiswe, vanhu vararame zvakanaka ndo vari kutoita huori, vari kuita bhizinesi nenyika. Saka chinhu chinonzi huori hachifi chakapera munyika yeZimbabwe. Even vakada kuti vanoda kugadzirisa, vanoda kubvisa vanhu vose vachibata vanhu vese vari kuita huori vachisunga, but chamunongoziva ndechekuchinyoka huori haizvirumi kana ivo vamunangagwa otherwise vari kuita huori, not otherwise but vari kutoita huori. Nyoka huori haizvirumi zvamunoziva imimi. Saka nyaya yehuori handioni iri nyaya inonzi ingapera. Corruption haifi yakapera muZimbabwe, tinongofa tichitambura chete. Even vakaronga zvokuti tinoda kusunga vanoita huori, ndofunga aitoda kutotanga kusungwa wacho ndimunangagwa netimu rake kana asungwa otherwise zvinenge zviri nani, because timu irori ndori kutoita huori husingaiti. Hazvibatsiri, hazvishandi, tatambura isu, tatambura. Unotoshaya zvoti dai zvaibvira zvokungoti unotoshaya kunetseka kuti zvoni madhara aya akamboitwa sei chaizvo chaizvo. Haana tsitsi here negeneration iri kukura iko zvinezvi? Haana tsitsi here nevana vadiki kuti vanorarama sei? Zvimwe zvinhu zvinobvisa vanhu pamberi pamwari. Serious, tanzwa tatambura isusu. Aiwa, ndinotenda hangu maita basa.
Tatambura nenhamo vakomana wee, kana chikafu kana chimasvingo kongopuwa vari muruzevhu. Imi vakomana mi ona zvokuita nesuvoonerera. Nyika yamunangarwa yaipai, hatina chikafu, hatina chinyi, nherera dzotambura. Chitipai nyuzi dziri kuitika tiwe.
Suvori rwenyika munohuvanza hamubudi zvakanaka, nyange mukatiti tishandise nhamba ichitipindura. Hunouraya isu ivo vachingokora senguruve, nemhaka yeko vachingoabhiswa vasina mhosva. Ivo vakuru ndo vane mhosva dzakashatisisa.
Tonawo munditsvagire henyu madhona, ndiri kurera nherera dzisina vabereki. Ndine koparativhi yenherera, saka chikafu tiri kutotambura. Nhamo yacho haichaiti, ukatengesa todzingirigwa, mapurisa otora nemari.
Mangwanani akanaka vashamarari veStudio 7. Mangwanani akanaka vateereri veStudio 7. Zita nditimwa game changer, ndiri paJHB. Mangwanani anhasi ndangoti farei nemubvunzo wabvunzwa nemukoma wangu wabvunzwa mubvunzo wekuti waiziti tichinzi mashoko yaana chokuita neStudio 7, asi tichikurudzirwa kuti titaurezve. Zvandifadza kuti wana mhinduro ipapo. Ichokwadi, tinotenda kuna mukoma vapindura mubvunzo iwoyo. Ndozobvapo ndobva ndapindawo panyaya yangu chaiyo yanhasi yandinoda kutaura. Inyaya yana SB Moyo, vatinonzwa vana Sisiso Moyo. vatinenge tichinzwa kuti aunzwa muSouth Africa kuzorapiwa. Kana chiri chokwadi, zvinhu zvakadaro hatimbofaniri kuzvitendera, because vanosiya vadzinga madoctors ivo voenda kunze kunorapiwa. Ko vabereki vedu vasina mari vari kufira muzvipatara, kwahama dzedu dzisina mari dziri kufira muzvipatara zvavadzinga ivo madoctors, dzoita sei? Saka ndinokurudzira kuti vana veZimbabwe, kana chiri chokwadi chakadaro, ngatisimukei tirwise hondo iyi. Ihondo yedu tese, vese vari muSouth Africa. Kana chiri chokwadi kuti SBMO yapinzwa muno muSouth Africa, ngatisimukei, ngatibatanei vana veZimbabwe. Zvisinei nekuti uri weparty ipi, zvisinei nekuti uri weZANUPF, zvisinei nekuti uri weMDC, asi kungosimuka semwana weZimbabwe tirambe kuti ngaadzokere anorapa kuZimbabwe. Sezvatakamboita pana Chiwenga zviya, ngaadzokere anorapa kuZimbabwe. Vana veZimbabwe ngatisimukei tirambe zvinhu zvakadaro, kusvika vadzosera madoctors pabasa. Kana vasingadi kudzosera madoctors pabasa, tine hama dziri kufa muzvipatara nhasi. Izvezvi kutaura kwandiri kuita kudai seo, ukanoswa kuna Masvingo General Hospital, ukabva kunoswa kuna Parera Nyatwa, ukabva kunoswa kuna Mpilo, unoona vanhu vachifa pasina madoctors, asi ivo vachifula vachinorapa kunze, isi tozvitendera. Ngaende anorapa kuna China kure kwatisiri, noti muno mubhizetize matiri muno, muno ngatiti no vana veZimbabwe, enough is enough. SB moyo kuZimbabwe. Ndatenda hangu.
Ya varume zvazvibetseri izvi, izvi ndo zvisingabetseri varume. Hapana kana chinombobetsera. Zita rangu nini Mupo Mhofu. Vazhinji vanondizivana kuti DJ Mupo Mhofu. Hai zvazvibetseri izvi. Pane munhu akataura nezuro uya uya ari kuSouth Africa achiti zvanzi kuisa mari mubhengi zvakafanana nekutora ng'ombe woisa mugemu rine shumba. Unongozviziva kuti hapana chinobuda, ng'ombe yangu inodyiwa chete. Apa zvakangofanana varume, kungonoisa mari kubhengi zvakafanana. Kumbavha dzoga dzoga ndokunongoisa mari kubhengi. Hazvibetseri zvichero akabudisa mari yakawanda sei. Kwaiye arigobudisa 1 billion, ko 15 billion iripi? Ngavatange vasecha 15 billion zvevagu. Kana vasecha 15 billion tigo agobudisa zvemwe 1 billion. Hawo. Ko mindava muchidangwetisa vamwe vanhu, imwe varume, miregai kudero. Kana makundikana makundikana, hapana anombokuti chibvai. Munongozvibvira moga kamakundikana, hapana chisingaperi varume. Handidi kunyeperai. Hawo. Iko kutoita gala yemasanction, nekuti kwanzi masanction abve. Ah, mambozvionera kupi izvo zviya zvamakaita zviya? Akaobvisiwa here? Kubvunza uku. Masanction acho akabvisiwa nani? Ah. Modherera imi.
Komakati pastudio 7. Ini nditwa mukoma bela kuti ndiri kutaura ndiri kwabhasera kwagutu. Ndichida kungotaura nyaya yemari yeswa musirculation neZANUPF. Vachiti kwanzi tangowedzera mari kuti vanhu vawane zvavo access to cash. Vandomanyepawo. ZANUPF yawana mukana wayo wakanakanaka wokuchinja mari yakanzi bond note into currency, Zimbabwean dollars. Kureva kuti zvizi kudhorara back to system. Because kamari kakakanzi bond note akasina kunzi bond note. Enda akasirika RTGS katomba kazi dollar nepuwa rate yakanako iyoyo kapinda musystem. Chokwadi chekuti tadzokera 2008 kamari kedu kakoramo kachitongodonha tichikaziva kuti kavamo kazi mudhola. Tavharwa kumeso, tabatwa kumeso. Hatina kuinjekitwa mari kuti tiite access to currency, but tainjekitwa new currency, zim dollar. Totozviziva kuti ZANUPF yatibata kumeso patakatarisa. Tenda studio 7.
Semazuva ese aya mashoko evateereri vestudio 7 vari kupakasiyana-siyana vachitipa pfungwa dzavo haanei nestudio 7. Titumire mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vakuru vehurumende mudunhu reKurdistan muIraq vanoti vari kutsvaga vanhu vechiyazidhi vanoita zviuru zvitatu vanofungidzirwa kuti vachiri vapenyu mushure mekugara senhapwa dzevarwi veIslamic State kwemakore anopfuura mashanu. Mumwedzi mishovanane yapfuura kwakawanikwa vanhu vanoita zana nemakumi mashanu. Sangano reUnited Nations razivisa kuti magariro emazana matatu ezviuru zvevanhu vakapanikidzwa kutiza misha yavo pamusoro pokurwisana mumatunhu eNorth Kivu neIturi kumabvazuva kweDR Congo kuri kuramba kuchipa pamusoro peurombo, kutyorwa kwekodzero dzavo uye kugara vasina anovachengetedza. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Vaimbove mutungamiriri weAmerica vaJimmy Carter vanonzi vari nani mushure mokuitwa operation. Vakata vave nemakore makumi manomwe nemashanu. Vana chiremba vanoti vakata vange vachibuda ropa mumusoro padyo neuruzvi. Vakata vakadonha kaviri kese muna chivabvu uye masvondo mashomanana apfuura. Pavakadonha kekutanga vakatyoka ruoko vakaitwa operation paruoko urwu. Mwedzi wapera vakadonhazve kaviri vakasonwa masitichi gumi nemana. Pavakadonha kekupedzisira vakatyoka pfupa remuchiuno. Muna kurume vakata vakararamba kwenguva refu kupfuura vamwe vese vakamboita vatungamiriri veAmerica. Kubva zvavabva pautungamiri hweAmerica, vakata vanovaka dzimba dzesangano reHabitat for Humanity uye vachifundisa Sunday School kaviri pamwedzi muguta ravo replains mudunhu reGeorgia. Achibatsirwa nomutsakabvu amakoma tuku. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau. Vadzidzi vepaUniversity of Zimbabwe vanosarudza muzvare Abiona Mataranyika kuve mutungamiriri weStudent Representative Council. Kanzuro yeguta reHarare inoti mwaka uno yakagadzirira zvakakwana kurwisana nechirwere chekorera. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti mosara zvakanaka.